Manirakha nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsepenyura tiri muWashington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu kubvumbi 19, 2019. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rakafa Jesu Kristu.
Kana tikagadzira nyaya yekufa wechokutanga vamunangagwa vanofanira kukumbira ruregerero sezvo vakanga varipo paikwa nzongo yese yemuparanzongo. Naizvozvo muparanzongo ngaapedze nzongo yake nokugeza maoko murwizi rukuru rwenyika nokumbira ruregerero nekuziva kuti kune vakafa nevakatambudzwa. Ende hurumende kana chiita zvinhu anenge ariko akamirira hurumende anofana chero chipikisana zvedu navo anofanira kuti ange achibvuma kuti pakaitwa zvakashata uye tinokumbira ruregerero.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanirwa kukumbira ruregerero panyaya yegukura hundi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo zvinhu zvakaoma munyika munyaya dzezveupfumi, vatenderi vechikristu vari kuungana munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vachirangarira zuva rekuroverwa pamuchinjikwa kwaJesu Kristu pamwe nokufira kwaakaitira zvivi zvavo. Godwin Mangunga anotipa nyaya inotevera.
Avo vatenderi vesvondo yeRoman Catholic yeUganda Martyrs muHarare, umo vafamba nemigwagwa vakatakura chipianiso vasati vaenda kuchechi yavo kunoita munamato weGood Friday. Mumwe mutenderi amai Eugenia Piri vaudza Studio 7 kuti nhasi izuva rakakosha zvikuru sezvo ndipo apo Jesu akafa akaenda nezvivi zvavanhu vese.
Zvatiri kuita izvi mucherechedzo wekurangarira Ishe wedu Jesu Kristu maroererwa akaitwa pamuchinjikwa achifira isu kuponesa isu vatadzi. Zuva ranhasi tinorikoshesa nekuti ndo rakafira Ishe Jesu Kristu isu vatadzi kutiponesa. Vakaroverwa musi uno watinoti Good Friday. Akaroverwa achibva aenda nezvivi zvedu zvose, ndosaka tichiri koshesa.
Mumwe wechidiki apinda mumunamato wanhasi Abraham Moyo anoti ari kufara zvakanyanya nhasi nekuti ndiro zuva musiki vakaratidza rudo rwavo rukuru kuvanhu vese.
Munoona kuti zuva ranhasi rakangonaka pakuti izuva redu ratakapiwa naMwari. Mwari wakatifira kuti isu tirege dhidho misinzi angatinawo. Saka munoona kuti tinofanira kupembera nekufara nekucelebrita zuva ranhasi zvakanyanyisa chaizvo.
Reverend Sam Malunga veteHealer Christian Network vaudza Studio 7 kuti vatenderi vemachechi mashanu ari pasi pemubatanidzwa uyo vakaungana kuMelford uko vari kunamata vachicherechedza kurovererwa pamuchinjikwa kufa nekumuka kwaJesu Kristu. VaMalunga vanoti vafara kuti vatenderi vauya neuwandu hwavo kunyange hazvo zvinhu zvakaoma munyika.
Kuda kwevanhu veZimbabwe kunamata kutaura chokwadi, vanhu vakaungana muzviuru zvavo nzvimbo dzakasiyana-siyana vachishumira nokurangarira kuroverwa kufa nokumuka kwaJesu. Izvozvi zvese chitaura kudai kunyange zvisina kumira zvakanaka, asi kuda Mwari kuri munyika yeZimbabwe kwevana veZimbabwe vanhu vakaungana sisi yedu kuna upadini njilare tehila kishi yedu kisama kireki mashano atino division 5 ayo watika ungana ni wadu wedu kuna kumia fort
asi pastor kava mubadi veshondo ye Christ Life Church vauza studio 7 kutukunyanga yazo Good Friday riru zuwara kakosha sejo riru zuwara kaunza ruponeso nekure giri kwa kivate ndereve chikristu nengo jinji zeshondo yavo zata za kuenda kugungami rushondo yavo reku chereche za zuwa iri kwa chivi kumashingo nekuda kwe kuoma kwe zinu
ya zati kangani se ino kuoma kwa kata zunu nukutu upenyo kano watamba distance kwa kutuano kuna kuwea wazinji wakundikana nukuda kwenye demari za mabazi nukuda kwa kuoma kwa kata zunu uye neku katilata hiko marifu nenge sikibi wapati kafu nezo kuchikavari papo wazinji wazi kundikane to namba yacho iri nani ayo pata isi watamba
Vatenderi kubva kumachechi akawanda vanoungana vachinamata kutanga nhasi kusvika musi wemuvhuro apo vanopembera kumuka kwa Jesu mukufa Ndakamira Studio 7 Mwarare ndini Godwin Manguja
Zviuru nezviuru zvavatenderi vechikristu zvafora nhasi muguta reJerusalem zvichitevedza nzira inonzi yakafamba naJesu Kristu akatakura muchinjikwa kusvika paakaroverwa pamuchinjikwa uyu. Vanhu vafora ava vabva kunyika dzakasiyana-siyana vachipinda nemunzvimbo gumi nenomwe dzainanga kuCalvary kana kuti Golgotha uko Bhaibheri rinoti ndiko kwakafira Jesu Kristu. Kufora uku kwazoperera muchechi yeChurch of the Holy Scepter umo vechitenduro chechi Kristu pamwe nema Orthodox Christians vanofungidzira kuti ndipo pakaradzikwa Jesu akazomuka mukufa nemusi weEaster Sunday. Mapurisa emuIsrael nemauto ange akapakatira zvombo achengetedza vanhu vanga vachifora ava uye izvi zvaitwa murunyararo. Zuva reGood Friday rinocherechedzwa pasi rose nenzira dzakasiyana-siyana. Vatenderi vanowirirana kuti zuva iri nderekurangarira kufa kwaJesu Kristu uyo akazomuka nemusi wesvondo. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanira kutanga vakumbira ruregerero kana vachida kugadzirisa nyaya yegukura hundi iyo vakati vanhu vanofanira kusununguka kutaura nezvayo. Kubva muna 1983 kusvika 1987 vanhu vanogona kusvika zvikuru makumi maviri vakaurayiwa kumatebeleland nemidlands nemauto e5th brigade. Vamunangagwa ndivo vaive gurukota revasori. Vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti iyi yaive nguva yokumbopenga asi vakaramba kukumbira ruregerero. Asi vamunangagwa kubva zvavakasarudzwa vakavimbisa kugadzirisa nyaya yegukura hundi. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vachamisa.
Kukura hundi chiti kwa chakati Rwanda. Karisha ya mwone Rwanda. Hili kupendela makore 25 ichirangarira. Chakashata, chakaitwa kwa 1994 kwa kaparazwa wa jinji nirumwe ruzi. Azifani kudavu kutuwanu ashike pakadaro. Nukutineza konderwa. Nekutia finyira kwa kata zimweme. Kenyo sana ZBC. Zino kondera kutimwe neru wengo. Chingo taura batu rimwe chete. Kana uwengo rimwe batu. Neru rimwe pokare zimwe mbomunyika. Ni umwe mutauro izozoezo azikurubiru zino kutanyika chatinoda kuwakanyika
saka vamunangagwa vanofanira kutanga vaita sei
kana chida kugadzira nyaya yekukura uchi wekutanga vamunangagwa vanofanira kukumbira ruregerero sezvo vakanga varipo paitwa nzongo yese nemuparanzongo naizvozvo muparanzongo ngaapenze nzongo yake nokugeza maoko murwizi rukuru rwenyika nokumbira ruregerero nekuziva kuti kuna vakafa kuna vakatambudzwa ende hurumende kana chita zvinhu anenge aripo akamirira hurumende anofana chero chipikisana zvedu nawo anofana kuti ange achibvuma kuti pakaitwa zvakashata uye tinokumbira ruregerero. Tabva ipapo tichienda kuchokwadi chichakaitika. Tapedza chokwadi tochikumbira vari mumunharaunda madzishe masabhuku vanokurudzira nokutungamirira maruwa nenharaunda nema vafundisi wedu mapasta nemabishopi kana vaprofita vari munharaunda vanotererwa macommunity leaders votungamirira nemacivic players votungamirira nyaya yokupodzwa kwemaronda nechokwadi sezvakaitwa kuRwanda kwanga kuna kachacha court yekuti vanhu vaiungana munharaunda muraini votaura navo zvakaita nezvakadi zvaka vanhu voregerana ipapo zvichitova zvine zvavandidzwa nehurumende kwete zvana pcend riko zvino chinobva kumusoro ichienda pasi aiwa mvura haifani kudaro inofanira kubva kuzasi uko ichikukura zvakaipa zvose yozouya hayo kumusoro zvibve pasi vanhu vodzorerwa pavakakanganiswa restorative justice rehabilitative justice and even restitutional justice kuti vanhu vadzorerwe pavakakanganiswa vanhu vangadzorwa upenyu hwavo asi tokona kunoonawo vakafirwa navabereki tokona kunoonawo vakafirwa namabreadwinners toonawo vasina mabirth certificates toonawo vane zvikwanisiro nezvibatsiro zvavanoda kubatsirwa nazvo sezvo chiri chipito chakaitika munhoroondo ne uchapupu hwenyika toda kuti zvigadziriswe
mutungamiri wemdc vanelson chamisa vachitaura vari parunhare vari mublawayo nablessing zulu westudio 7 asi mutauriri wavamunangagwa vageorge charamba avo vakamboti vamunangagwa vainge vasinei nezvakaitika vachipomera vamugabe mhosva vanoti iyi yaive hondo uye kwakafa vanhu kumativi ose studio 7 yakundikana kubata vacharamba kana gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi sezvo vange vasingadairi nhare mbozha dzavo Blessing Zulu weStudio 7 abatawo mutevedziri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi avo vati zvakataurwa navacharamba ndizvo chaizvo zvinomirira pfungwa dzehurumende.
Tinoda kuti tizive kuti ruregerero rwacho runenge rwuri rwechii nokuti nguva yakaitika zvegukura hondi kana kuti zvinonzi gukura hondi zvacho yanga iri nguva yehondo. Tinoziva tose kuti masoja abva kuhondo anga iri zanu vanezipura vakapinda mumakembi vakatadza kuwirirana kukaziva nemadhizidensi aisapotwa nesouth africa saka zvitakazvitaura zvichiburikidza pamasura apa zvichitaurwa navageorge charamba kuti kana yarwiwa iri hondo ka ihondo kana yapera inoitwa ceasefire haikumbirirani ruregerero tozva zviripo yanga isiri nyaya yekuti pane munhu abuda nemapfumo nemiseve achinopfuura munhu asina mhosva yanga itori vanhu vakabatsirana makano vachiti uyu achiti hazviiti uyu achiti hazviiti saka ruregerero runenge ruchikumbirwa nderwei hakuna ruregerero runokumbirwa kupera kwehondo kupera kunaka kwezvinhu kune munhu wose saka gukura hondi haina munhu angati nhasi ndii ndakaiita kana kuti ndii ndakakonzera kufa kwevanhu kana ndii ndakakonzera kufa kwanhengekanekwanhenge chinhu chakaitwa nekuda kwehondo nekuda kwokurwisana tobviziva tese zvakaitika zvakakonzera kuti kana britain pachayo iti zvechokwadi vanhu avo vari kuita aya anonzi mawar crimes vari kuuraya vanhu vasina mhosva matourist vari kuuya vachifambawo zvavo kuona muvictoria falls vaibatwa vachiurawa saka nemaroad block aiiswa nemadhizidensi iwayo vachibata munhu wose vachiburutsa vanhu mumabhazi vachiuraya vanhu vese vanotaura chishona vachiuraya madzimai akazvitakura zvakakonzera kuti hurumende itange yambotuma riya bandiko rinonzi law and order repolice kuzosvika vaona kuti aiwa itori hondo pachayo iyi saka hakuna zvakadaro hakuna ruregero runokumbirwa pahondo asi toda kuti vaya vanenge vakasara ndozviri kutaurwa napurezidendi Mnangagwa izvozvo kuti vakasara vakapona muhondo iyoyo vana vevanhu iva vawanewo mabirth certificate vawane recognition vabatwawo zvakanaka vaone kuti vari munyika yavo asi kwete kuti vagoti ndakatadzirwa navamunangagwa kana ndakatadzirwa navamugabe kana ndakatadzirwa nanhiki kwete iyi yanga iri hondo chaiyo
asika honorable Mutodi vari kutioka ivo mauto e5th brigade pane dzimwe nguva vaizopfurikidza mwero vachiponda vanhuwo zvavo vasina mhaka imhosva yavari kupomerwa
kupfurikidza mwero kunowanikwa munzvimbo dzoso dzose ende ndokwatiri kuti ikoko kuri kuinvestigatwa neya inonzi national reconciliation commission handizi kupfurikidza mwero kunowanikwa kadai tikatuma mapurisa izvizvi kuti endai munodzinga vanhu vari kuita demonstration isiri pamutemo mapurisa anowanikwa akadzimwe nguva achipfurikidza mwero hazvirambiki izvo zvinowanikwa izvozvo asi hazvigoneka kuti mutungamiri wenyika akumbire regerero kuda kwomupurisa kana aonekwa mupurisa wacho iyeyi ndiye anosungwa
mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Gwaro regweta rakaferefeta kupindira kweRussia musarudzo dzemuAmerica muna 2016 vaRobert Mueller rinonzi riri kupa mukana vasori vemuAmerica kuti vazvirove matundundu avo pakufungira kwavo kuti America inofanirwa kunge yakapindira mumufambiso esarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2016. Zviuru nezviuru zvevanhu zvaratidzira mumigwagwa yeguta reKhartoum kuSudan. Vanhu ava vaudza kanzuru yemauto iri kufanotonga kuti ikurumidze kuisa utongi hwenyika iyi mumaoko everuzhinji. Vemakereke muZimbabwe vanoti urongwa hwavo hwekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vaite hurukuro dzekuti nyika yotora gwara ripi huri kuenderera mberi. Munyori wesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vanoti kunyangwe hazvo bato reMDC riri pakati pekugadzirira Congress yaro, hurukuro idzi dziri kuenderera mberi.
Tinotarisira kuti panguva inotevera zvinhu kana kuri kuti zvagadzikana tinoziva kuti mamwe mapata anga vane Congress yavo iri kuuya. Tinotarisirawo kuti kana Congress yavo ichinge yapera dzimwe nguva tingatsvaka nzira yekuti zvichaita sei kuti munhu wese ange aripo patafura mapato akasiyana siyana akodzite panyaya yekutsvaga solution inobatsira kuti nyika yedu iende kumberi. Tinoziva kuti zvakakosha izvozvi idzoti ziri kutoiti bati zvinganakisa zvikuru kana munhu wese akavapo patafura.
Kana paita misangano akadai vachamisa havauyi vamunangagwa vouya, kana kuti vamunangagwa havauyi vachamisa vouya, chii chiri kuitika paReverend Mutata?
Nhaurirano dziri kuenda kumberi, dziri kuitika pamalevels akasiyana siyana, but sezvamunoziva political dialogue iri kumanejewa nevanhu vakapuwa basa. Takanzwa wekomishini yegender nechePRC vakapuwa task yekuti vaite convene political dialogue. Isu chatinofunga kuti ticharamba tichikurudzira nechokuti kana zvichibvira munhu wose ange aripo patafura iyoyi, Zimbabwe at 39 inofanira kuti izvitsvagire nzira yekuti yoenda kupi kumberi iri pfungwa inobva kumaZimbabweans.
Vamunangagwa navachamisa munoona sokuti vangabvuma kugara pasi vakataurirana here?
President Mnangagwa vakataura vakatsikidza chero iye zvino pavataura apa vataura vachitiwo vanoda kuti vataure nemunhu wese. Kana titeerera vachamisa vachitaura vanoratidza kuti naivo vanotsvaka nzira nokuti vanoda kuti vange varipo. Patisati tasvika ndepokuti zvichafamba sei.
Asi pari zvino mativi ese ari kuteererawo zvamuri kutaura henyu?
Isu hatina ijana rakakura panyaya iyi vahwandi, tinongovavo vanhu vanokurudzira.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mtata, vachitaura vari parunhare kuHarare. Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paUniversity of Pretoria School of Public Management and Administration kuSouth Africa uye vari nhengo yeMDC, Dr. Chikanai Masia, vanoti vemakereke havangakwanisi kuyananisa vakuru vemapato vari kunetsana. Vamasiya vati nyaya iyi yava kuda kuti SADC nemamwe masangano epasi rose apindire.
Machechis ari kubata nyaya iyi vashoma nokuti mamiriro eZimbabwe ari kuafektwa nemaactors akawanda. Saka pane toda kuti pawedzerwe maactors kuti mhaurirwano idzi dzigone kufamba.
Vamunoti vanofanira kuvamo kuti vabatsire kuyananisa vaviri ava, vakaita sevapi?
Tingatarisa iwo mapato maviri, totarisa iwayo atingati macivil society varimo munyika. Asi zvekare tinoziva kuti vane vapindira vapindirazve yatingati direction iri kutorwa nepolitics dzenyika vanosanganisira SADC neAfrican Union ndo vari kusimbisa rimwe divi vatingati vava munangagwa kana vasimo mukati menhaurirano idzodzi hazvigoni kuti zvifambe saka vanofanira kuunzwawo United Nations inofanira kuvamo zvikuru sei tichitarisa kuti opposition iyo haizovi nekuvimba SADC neAU kubudikidza nemashoko ayanga ichitaura
nderipi zano ramungape vemakereke vari kuedza kuyananisa vamunangagwa neavo vemapoka anopikisa
vemakereke dambudziko guru ravainaro nderekuti ruzhinji rwavo vanozikamwa nekumira norutini kwete kumira pakati vanozikamwa nekumira nezamu kazhinji respect yavari kuwana vari kungoiwana nokuti vachamisa munhuwo anokoshesa zvechechi saka pakadaro panorema kuti tibvumirane nhasi kuti isusu vemachechi vari vega vane zvavangaita kuti nhaurirano idzi dzibudirire
avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeMDC Dr. Chanyai Masia vachitaura vari parunhare vari kusouth africa yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei pafacebook page yedu yevoa shona nhasi tanga tiri kutarisa zviri kuitwa nevazhinji pazororo reEaster
Mudorana Fred Matenga from London.
Taurai tinzwe mukoma Fred Matenga yakamira seiko isenyu kwamuri ikoko.
Kuno kuri kutapira zvekuti anenge asara hameno kuti anenge akaitwa sei. The weather is perfect in UK for the first time. What a nice, beautiful, warm weather.
Mm-hmm.
And we've got all the best artists at the moment from Zimbabwe. They are all in UK.
Kunzwa kuti kuchange kuine aiwa mafaro kuna na baba Harare, kuna Japreza, kuna Jasig na Westonyeni. Ndianani vamwe vari pachirongwa chenyu?
Nobody point to them where one of our DJs announced DJ Tosh. He's kind of like a DJ ambassador who's here.
Mm-hmm.
So we've got Wingy D as well to forget that. Saka, visually speaking, is the best of the best in Zim. There's nothing else you can ask for.
Saka, zvitenge zvichiitika kupi kweizvi mukoma?
Zvere kuitika muLondon Kumana Park panonzi paRoyal Regency.
Mm-hmm.
And tomorrow in Saturday we are in Leicester pamusha mukuru ndo the central part of England.
Mm-hmm.
Tinge tiri kunyoze Ramgaria venue and then on Sunday we are in Coventry.
Mirege titore mumwe mutereri. Hallo mukoma tinashe makadiko.
Hey murisei. Ku Fort Lauderdale ku Florida.
Zuva ranhasi rakakosha sei kunemi semaKristu?
Mufananidzo wekufa nekumuka kwaKristu nhasi iFriday ndiro zuva rinonzi rakaroverwa Kristu tikuti tifananidzirwa kuroverwa kwezvitadzo zvedu.
Mm-hmm.
Apo musi unoroverwa Kristu nomusi unotaurwa naKristu achiti zvapera wese ave nemukana wekunosvika kuna Mwari pache zvake iye. Musi wesvondo tinochimufananidzo wekumuka kwaKristu kuafi kwekukunda rufu kwaakaita achimuka nekuti isusu tinoziva kuti Kristu tinotenda semaKristu kuti Kristu mupenyu.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndini muWashington.
Mitambo yenhabvu yePremier Soccer League yatambwa nhasi yakamira seizvi. ZPC yarova Blauwe Chiefs 1-0. Ngezi Platinum yakunda Chicken Inn 1-0. Yada yaita Mangange 0-0 netel 1. Mitambo yenhabvu iri kuenderera mberi mangwana apo FC Platinum iri pamusha newange iyo isati yambokundwa kubvira makundana aya atanga. Michael Cariati anotipa nyaya iyi.
Chepangano ine mapoints matanhatu kubva mumitambo mitatu yavatamba parizvino. Black Rhinos ne Makepekepe Capes United dziri kusanganawo mangwana zvekare muHarare. Dynamos iyo iri kutatarika zvinotyisa iri kupinda munhandare nemuvhuro apo inenge iri muRufaro Stadium ne Herentals. Mumusha meDynamos mave nemitauro mushure mekunge Dimbare yarohwa mumitambo miviri yakateverana apo yakatamba neHwange pamwe neChicken Inn. Nengo yeDynamos Supporters Club vabatai kwaedza vanoti murairidzi wavo Lloyd Zugove anofanira kugadzirisa chikwata chavo nechimbi chimbi Dimbare isati yadzokera payaive iri mwaka wapera.
The coach is to pull up his socks. Yes, to pull up the socks to get the team. Team haina kumira mushe. Haina kumira mushe zvachose. It needs to be revamped.
Mwaka wapera, Dynamos yakapedza gore rese ichirwisa kuramba iri Premier Soccer League ndokupedza iri pachinano chegumi makundano ezvikata gumi nezvisere aya. Asi mumwe muteveri weCapes United vachapiwa mahwengwa. Vano Dynamos haifanire kudzokera mutsika yavo yekare yekungodzinga dzinga varairidzi vachitiwo Chigove ari kuda kupiwa nguva yekugadzirisa maGlamour Boys.
Ngavangoregedza ziva zvekuti havo vazoti hanzi kana tikangorohwa magumi akadai tochinja coach ngaumbomira wakadaro voona kuti zvinoenderera sei mberi.
Asi mutambo mukuru panguva ino yezororo yeEaster ndeuyo uri muBaba Fields Stadium umo Islanders iri pamusha neTriangle nemuvhuro zvekare. Vatsigiri vechikwata ichi vari kugunun'una nematambiro echikwata chavo zvekuti bhoso inofarira kukunda kuti idzimure kuchema kuri kuitika uku. Bhoso neDimbare dziri kutamba nemuvhuro dzipiwa nguva yekuzorora mushure memutambo weIndependence Trophy nezuro uyo Islanders yakakunda 2-0. Mimwe mitambo iriko nemuvhuro yakamira seizvi. Chapungu versus Harare City, Manika Diamonds versus Mushowani Stars. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Tombonzwa baba mechanic manyurike nekambo kavo pamuchinji kwa
Just wangu, just na wangu mambo. Baba muranga na just de wangu. Baba murove na just de wangu. Just wangu, just na wangu mambo. Alibam chinji kwa just de wangu mambo. Yo, just na wangu mambo. Baba murovera just na wangu. Alibam chinji kwa just na wangu mambo. Yo, just wangu. Alibam chinji kwa. Baba muranga na just ne wangu. Baba murovera just ne wangu.
Kambo kanobva kuna baba mechanic manyurike kanonzi pamuchinji kwa. Ndio panopera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Kwa kuhisika, tisenda baku VOA Ndebele.